mabira atirikuita arikutanga muchechishana mugweru kubva ipapo toenda kublawayo mangwana acho musi mugwera vhiki richatevera iro musi wa 14 na15 taita mabira kubetbridge nekumasvingo vhiki richatevera iri tonoita rimwe bira kukadoma toita rimwe kumasvingo toita rimwe kuvictoria falls toita rimwe kukariba then nichozovhara gore musi wa31 muharare paHITC.
Ko vanenge vachida kutenga matikiti ekupinda mumabira aya vanaawana kupi?
Zvatakaita ndezvekuti matiketi aya anowanikwa painino click and pay nekuti takaona kuti dzimwe nzirambo dzekutenga nadzo matiketi taita iya inonzi manipulation nekuti vanhu vaizogadzira matiketi avo efeki.
Tiri kunzwawo kuti mukanya vachange vachiimba nevamwe vaimbi zvikuru vari kusimukirawo ndevapi vamwe vacho uye sei vatora danho iri?
Danho iri rakaitwa navamukanya chiri chido chavo chekuti vasimudzirewo vechidiki remumhanzi. Sezvamunozivawo mukanya ngati zera ravo rinenge rati fambei, saka wose munhu ari kuona kuti zera rati fambei vakuonawo chiri chingati jana ravo rekuti vaitewo vachisimudzira vechidiki, vaitewo vachivaratidza gwara. Saka zvatakaita ndezvekuti takati vaimbi vari mumacities munzvimbo dzatichanoitira mashows iwayo ndova kwatichange tichiwana vanhu vanenge vashiridzana navamukanya. Saka tanga tichiri kufinaliza list yachona yevaimbi vese vatinge tinavo, asi mugweru ndinokonfirma kuti tine zvikwata zvinoita zvidzina. Asi pane chikwata chinonzi Samukoko, pane chikwata chinonzi House of Stone, uyezve pane muimbi wechidiki anonzi Gary Kite anova mwana wemuimbi ane mukurumbira anonzi William Tite. Gary Kite akanatsurudza anengati imwe nzwi yavamukanya yakaita mukurumbira inonzi vanhu vatema, akairovawo nemaimbirimbiravo vechidiki amazuva anaya. Asi Gary Kite tichange tinaye pamashozi ese kumaprovinces kwese kwatichanoridza.
Ndakindironge musika kukosa kabana timonire kanzuru rabarabasa ndatini paise magiri kumbati Babylon rabarakanya kuti ndife okana mani chenja kumba kumba rabarakumba. Saka vasikana kana tikabatana tinokunda zvinhu zvakawanda. Saka Afrika kana tikabatana
kublawayo ndinokonfirma kuti hatina kuwana vaimbi vakawanda vanova vakaresponda kumaapplications edu, asi tinomwe wedu muimbi anonzi Jays Marabini. Victoria Falls kune chimwe chikwata chinonzi Kwaseka. Handisati ndave nelist full list yachona yese, asi ndinoimba kuti pakupera kwerinozeji tinenge tave nelist yese vaimbi vanenge vakatsigira pamabira aya tiki.
Shanta 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 Shan
ndaona maburu wanzero ndaona maburu wanzero
I'm gonna go to the hospital.